mukatarisa mamiriro akaita economy ndeyekuti zvinhu zvihombe zvinodiwa kuti upfumi hwenyika hufambe zviri kushota kana zviri kushayikwa zvinova izvo kuti magetsi, mvura nefuel. Tingati energy, hakuna energy yakakwana munyika. Saka makambani haangagone kuproducer zvakakwana asina zvinhu zvino zvekushandisa kuti aproduce. Saka makambani mazhinji anenge ari pacapacity utilization yakadzikira. Kana chiti capacity utilization kuti capacity yamunayo muri kuproducer zvakadii. Capacity yacho yakadzikira zvikuru. Vazhinji vari kuproducer at between 10% and 20% capacity. Saka mukaona zvakadaro it means mabhajeti enyu amunenge makabhajeta kuti tichawana mari yakati hamuawani nokuti hamusi kuproducer. Saka izvi zvinhu zvenyu zvamuproducer zvinodhura nokuti hamusi kubenefita from yatinoti economies of scale. Kana muchiproducer zvinhu en mass zvinotipa nokuti muri kubenefita from economies of scale. Asi kana muchiproducer ma-1-1-1-1 zvinokudhurirai nokuti muri kurana mushini wese unofanira kuproducer zvinhu zvakakwana iwe uchingoproducer 10% or 20%. Saka zvamunoshandisa kumurana mushini izvi zvakangofanana tiro muri kuproducer zvinhu zvishoma kana zvinhu zvakawanda. Saka makambani ari kuomerwa zvikuru. Saka hatingashamisike kana pane makambani ari kuita chigumura kuti ava vanhu vashandi chimboendai kubana kuti hapana basa. Nokuti kana vakaramba varipo muchada kuvabhadhara hamuzokwanisi kuvabhadhara nokuti hamusi kuita mari yacho yekuti muvabhadhare. Saka izvozvo zvatotanga zvaakuita kunge tadzokera kuna 2008. Saka mabhizinesi ari kuomerwa zvikuru. Saka mukazonzi chikwidzai masalaries evanhu vasiri kushanda 100%, vari kushanda 10% or 20% of the time. Hazvizokwanisi kuti muvape salary yavari kuda chero muchida henyu kuvapa.
Vashandi vari kuchema-chemawo vamurefu kuti dzimwe nguva vakagumurwa havasi kupiwawo mari nemakambani zvekuti vari kusara vogumisira vodya nhoko dzezvironda.
Kana kambani ichigumura inenge ichitoti hatisisina mari. Saka kana musisina mari mukutotirai kuti museve tishoma twamuinatwo itwotwo. Saka dzimwe nguva mari yacho yekupa vanhu inenge isina kukwana. Saka munogona kuzoipiwa over a longer period. Asi kambani ikatovhara zvakutoreva kuti kubhadhara vashandi kwacho kunogona kutonesa nokuti kunenge kusisina kwekuwana mari yacho yekubhadhara vashandi. Kusara kwekuti matoita liquidate the company, maakutengesa zvirimo mukambani, motikari, mishini kuti muwane mari yekuzobhadhara vashandi. Saka ndokuoma kwazviri kuita kuti kana manga musingaproduce munenge musingameke mari.